States government.
Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chivabvu 16 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mashoko anovhundisa nokashamadza ruzhinji rweZimbabwe nezvavakaona zvichitaurwa navanhu mumadhokumentari mana ese eAl Jazeera.
Bazi reFinancial Intelligence Unit yeRBZ inoti haina umbowo wekuti pane uori wakaitwa nevakabatwa mumambure eAl Jazeera, vachitenda kuti vaiba goridhe nekuchenesa mari dzakachena kana kuti money laundering.
Tikatarisa muhondo yerusununguko, Mozambique ndo imwe yenyika dzakatendera varwe rusununguko muZimbabwe kuti vange vachigara Mozambique sebesi.
Mutungamiri wenyika yeMozambique vaFilipe Nyusi vari kutarisirwa kupinda muZimbabwe mangwana murwendo rwemazuva matatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Financial Intelligence Unit, bazi reReserve Bank of Zimbabwe rinoferefeta mafambisirwo emari, rinoti ongororo yarakaita inoratidza kuti hapana umbowo wekuti vakaitwa uori nevanhu vanomwe vakadomwa neAl Jazeera kuti vakabvuma kuti vari kuita uori mukutengeswa kwegoridhe nekucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering. Mukuru weFinancial Intelligence Unit vaOliver Chipesere mumashoko kuvatori venhau vabva vadzivisa kuti midziyo yevanhu ava nemari dzavange vanzi vamire kushandisa dziri mumabhanga vakwanisa havo kudzitora. Vamwe vane mari dzavange vambonzi vasatore vanosanganisira vaClopas Chidodo vanoshanda neCivil Aviation Authority, vaDavid Chiroji veimwe kambani yeRBZ inonzi Yorex, vaFrederick Kunaka veimwe kambani yeRBZ yeFidelity Printers. Vamwe vakadomwa neAl Jazeera asi vasina kuferefetwa neRBZ vanosanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vemhuri yavo uye muzvare Henrietta Rushwaya, mukuru weZimbabwe Mining Federation. Asi mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vakati zviri kutaurwa neAl Jazeera kutungana kwembudzi. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Mashoko anovhundisa nokashamadza ruzhinji rweZimbabwe vachitarisa nezvavakaona zvichitaurwa navanhu mumadhokumentari mana ese eAl Jazeera. Ava vokuReserve Bank, bazi reFinancial Intelligence Unit vanoongorora kufambiswa kwemari, vanoti ivo vakazobatana namapurisa anoongororawo nezvemari. Izvozvo vakaona kuti hapana wakaita mhosva. Asi mavonero andinoita ndokuti Reserve Bank, bazi reReserve Bank iri nevamapurisa vanotarisa nezvemari izvi vaitarisa mhosva dzinogona kunge dzakaitwa mari dzichifamba nomugwara kwaro romumabhengi. Ndosaka vakaenda ivo vakandofriza kunofana kuti mari dzavo dzibatwe kumabhengi uko vachiongorora. Asi maziviro atinoita isu ndokuti zvaitaurwa neAl Jazeera zvaitaurwa zvizhinji zvacho zvemari dzisingafambi nomumabhengi. Saka Reserve Bank yaitarisa zvatikati zvinhu mhosva dzakaitwa zviri fomo, asi AL Jazeera yakanga ichitaridza zvinhu zvizhinji zvacho zvisingaitiki mumabhengi, ndiyo inonzi money laundering iyoyo.
Mhosva dzacho dzinonzi dzaipagwa nemhando yokuti hadzitogoni kana kutevererwa kunzi paparwa mhosva dzinonge dzichimbovigwa seiko mari idzodzi dzinosvika pakushayikwa zvachose kudai
basi zvatinoziva isu ndezvokuti tichitarisa dzimwe mari dzakambobatwa dzikanzidzo mumwe mutungamiri wembo wezimbabwe wabirwa briefcase ine mari yaisvika kuma $800,000 kumba kwake kunokwa zvimbo zvinoratidza kuti mari idzodzidzi dzirimo mudzimba dzavanhu reserve bank haina kukwanisa kunotarisa mari dzine dziri kudzimba dzavanhu nokuti hakuna mutemo unoti iinde kudzimba dzavanhu
vekunze kwenyika vamwe vaitaurawo zvavaiona nezvavainzwa vane simba here rekuramba vachizoita tsvakurudzo pamusoro penyaya idzodzi kana iro banga renyika ratotaura kuti vari kuona sepasina mhosva
simba vanenge vasina rokuti vachizouya kuzimbabwe vati ko mhosva dzakaparwa dzemari muzimbabwe ndedzipi nokuti reserve bank inenge yatozvivhara ikati tapedza ongororo yedu hakuna mhosva dzakaparwa muno muzimbabwe muno kunyaya dzemari dzaitaurwa neLGZ
saka munoona paripo pafira sarungano here munhau dzose dzaitaurwa idzodzi vamwe vaitobuda vachitaura zvavanoita zvatakaonawo nesuwo
ndofunga vamwe vaibuda vachitaura zvavaita nezvatakaona isu vanenge vachazongopedzerana nokumabasa kwavo ikoko kuti purezidendi vachamira here naprofet anjo nebasa ravakamupa nezvaakataura izvozvo ava vokuairport vava vachagara namabasa avo here nokutaura kwavakaita zvavanoita nokuti hatingati isu vaitaura zvemanyepoka vaitaura chokwadi saka zvinogona kunge zvisina kupera asi kuti kumabhangi uku kureserve bank uku nekumapurisa uku
avo vanga vari nyanzvi yezveupfumi vachidzidzisa kuDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7 sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo gweta rakarerekera kubato reZANU-PF Dr. Simba Mavaza kuti tinzwewo divi ravo
vanoongorora nezvemari vebhanga guru reZimbabwe vanyora tsamba vachitaura kuti hapana nyaya yavawana ingaite kuti varambe vakavhara mabhanga evakataurwa mazita avo mudhokumendari riya rakanyorwa kunzi Gold Mafia
izvi zvinoratidzawo kuti kudini pamusoro penyaya yeGold Mafia yanga ichinetsa iyi
izvi zvinoratidza kuti mutemo muZimbabwe uchiri kushanda nekuti vaongorora vakaona kuti hapana umbowo wekuti pane mari yakabuda kana yakapinda muZimbabwe vatarisa maakaundi iwayaya vakaona kuti hamuna mari yakapinda isina tsarukano uyezve hamuna yakabuda isina tsarukano hakuna humwe umbowo hunoratidza kuti vanhu ava vane mari dzavakaviga mudzimba mumigwagwa kuseri kweminda kana mumadhunduru zvoratidza izvo kuti Zimbabwe haingomhanya nemheremhere inenge yataurwa nevatori venhau vane vaongorori vanoongorora kuti zviri kuitwa apa izvi ichokwadi here zvine musoro here zvine zvazvinoreva here hatirambi kuti kutaura kwahubert angel kwakanga kune unhubu hunaradada hunondira mutsime husina kuchitwasa asi hazvireve kuti kune mari dzakabiwa munhu akati ndinoda kuba haasati aba munhu akati ndinoba haana kubatwa achiba angel akati ndinogona kupinza mari nekuiburitsa nekutora ndarama nekuiburitsa zvese izvi hazvina umbowo kunze kwemashoko emunhu ane bapu anoda kurwa nebapu rewai
saka apa ndipowo patoperera sarungano here apa zvoratidzawo kuti kudii izvi nenyaya yeGold Mafia iyi
saka zvo zvazvoreva pekupedzisira ndezvekuti Zimbabwe yaita zvine musoro yaratidza kuti dhokumendari realjazira aiwa raingova nhava izere mhepo haina kwayakaenda asi chinofadza ndechekuti vaka vabvuma kuti kana kune vamwe vedzimwe nyika vanofunga kuti vanoda kuongorora nyaya iyi ivo vazvipira kuti vakamira kuvabatsira vanenge vainavo kusvikira vasvikawo pavanogutsikana kuti pane nyaya here kana kuti hapana zvikuru seni zvekuti Zimbabwe sehurumende yayo nevakuru vehurumende havasi mukati meuori wekufambisa mari isiri pamutemo uyezve hakuna umbowo hwaratidza kuti izvozvi izvi zviri kuitika muZimbabwe
avo vanga vari gweta vakarerekera kubato reZANU-PF Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuBritain tichiri panyaya ye Reserve Bank of Zimbabwe, Governor we banga iri, Dr. John Mangunja, vanoti ma token egoride avaka parura, aka tengeswa nemari inosvika mabiriyoni gumi nemana kana kuti 1.4 billion yemunyika. Mumashoko kuvatori venhau vamangunja vakati ruzhinji rwevanhu vakatenga mari yepadande mutande iyi vakatenga nemadhora yemunyika. RBZ inoti nemusi wechina ichange ichitengesa imwe mari yepadande mutande iyi. Vamangunja vakaparura mari iyi vachiti ichadzikamisa dhora remunyika riri kuramba richishayiwa simba. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi nebhanga reIMF vakatoyambira kuti izvi hazvishandi uye zvichatokanganisa upfumi. Mari itsva iyi iri kutengeswa kutangira pamadhora gumi ekuAmerica, $10 pavanhuwo zvavo, asi ichitengeswa nemari inosvika pazviuru zvishanu kana kuti 5,000 kune vemakambani. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Tiri kuona kuti demand yema digital coins yanga yakati kwirirei. Vanhu vazhinji vane a bit of extra or excess Zimbabwean dollars vanga vachi ndo vazhinji vari kutenga ma digital gold coins aya.
Tarisiro yevanhu ndeyekutiwo kudini apa?
Tarisiro yevanhu ndeyekuti chavabatsira kunge vachi preserve value yemari yavo. Munoona nedambudziko rekukwira kwakuchiita zvino nemazimbabwean dollars, Zimbabwe dollar inflation iyi inorikita kuti value mari yemuno irambe ichiderera. Saka munhu anenge atombowana mari in Zim dollars zvinenge zvichiita sezvino zvinenge zvakanaka kubva wangoishandisa uchitenga either ma digital gold coins kana kutenga even mari yekuUnited States, ma United States dollars.
Zviri kunzi vanhu vatenga matoken aya vakawanda, zvinorevawo kuti kudini izvi?
Havasi vanhu vakawanda of course vatenga, but ivo vatenga vacho vanhu vane mari yatakati surplus Zimbabwean dollars dzavari kushandisa kunge vachiisa muma digital gold coins. Saka mari yakwanisa kuunganidzwa mari yaoyo haichisi mari yakanyakwanda zvayo, but imari inogona kumbotapudza bit of excess liquidity munyika.
Imiwo muri kuona sezviri kubatsira here?
Madigital gold coins anogona kuwanika some short term stabilization impact, but in the long term kana medium term to long term ana a very significant effect. Takambona even pakauya ma gold coins kuti pakauya akatengwa nemari yakanga yakatwandi zvakabatsira kumboderedza liquidity kana money supply in economy, but zvangoitika kwenguva pfupi. Saka tiri kudarisira kuti stabilizing effect yemadigital gold coins inenge isiri yatikati iri sustainable kana kuti iri a long term stabilization impact, but ingori a short term impact.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika yeMozambique vaFilipe Nyusi vari kutarisirwa kupinda muZimbabwe mangwana murwendo rwemazuva matatu. Rwendo urwu runonzi rwakanangana nekusimbaradza nyaya dzekudyidzana munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika. VaNyusi vachange vari munyika kusvika musi wa19 Chivabvu. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLivet Mugejo vakazivisa nezvekushanya kwavaNyusi nezuro uye vakati vanenge vachiperekedzwa negurukota rezvekunze amai Veronica Mokamo. Vari kuuyawo nemakurukota ehurumende nevamwe vakuru. mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwewo mafungiro avo.
Tikatarisa tinoona kuti Zimbabwe ine potential kana kuti yatingati mukana wekuita zvakawanda mungava mune zveupfumi mune zvinhu zvakawati wande wande. Saka nyika dzimwe kunyanyanya dziri muAfrica dzine zvekudzidza kubva kuZimbabwe, dzine mukana wekuti vakaita ukava neZimbabwe pane chavangagone kuwana. Saka ndosaka muchiona nyika dzichiedza kuuya kuzoumba ushamwari nekudyidzana nenyika yeZimbabwe.
Ndida kuti titarisise paMozambique neZimbabwe apo kubva kumashure nhoroondo yenyika mbiri idzi imire sei kusvika patave iko zvino.
Nyika mbiri idzi dzine ukama hunobva kure. Tikatarisa muhondo yerusununguko karwa muno muZimbabwe, Mozambique ndo imwe yenyika dzakatendera varwe rusununguko muZimbabwe kuti vange vachigara nekushandisa Mozambique sebase kwavaiti vanoenda vonodzidziswa kurwa hondo vouya vachizorwa hondo kuZimbabwe. Saka kubva kare ikoko tinoona kuti ukama hwakaramba huchingoendera mberi. Tikatarisa panyaya dzezveupfumi Zimbabwe neMozambique dzinodyidzana. Tikatarisa zvakare tine mafuta anotobva kuMozambique chifamba nepipeline kuuya kuZimbabwe. Saka zvandokuedza kutsanangura vazininga ndezvekuti pane ukama hwakadzama pakati peZimbabwe neMozambique.
Tinombonzwawo kuti kuMozambique uko kunoitika mhirizhonga pfuti dzichitomboridziranwa. Ushamwari hwakakoshera Zimbabwe here kutamba nenyika dzinombopinda mumatambudziko akadaiwo?
Ushamwari ndinoona sekuti unogona kuparira Zimbabwe njodzi nekuti kana zviri zvechokwadi kuti vanhu vari kurwisana kuMozambique matororo asingati pachirungu materorist anogona kuzoti vachiona kudyidzana iko kuri kuitika Zimbabwe neMozambique vakanzwa kuti Zimbabwe yatumira mauto mukudyidzana vanogona kudawo kuzokurwisa Zimbabwe vachiita ayo vari kukanganisa zvavanenge vachida kuita iko kuMozambique. Saka ukama hongu tinonzwisa nhoroondo iripo asi pane zviri kuitika ukama unogona kupidza Zimbabwe muna taisirero.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare kuPretoria neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Pepa naure Herald rine nyaya yekuti vari mumajeri veZimbabwe Prisons and Correctional Services vatanga urongwa hwekuona kuti ndevapi vari kupika jeri vakakodzera kuregererwa kuti vabude mujeri. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekushandisa masimba avo ari mubumbiro remutemo kuregerera vamwe vari mumajeri. Vakatongerwa kugara mumajeri kweupenyu hwavo hwose asi vagara mujeri kwemakore makumi maviri vanokwanisa kuregererwa. Pepanhaure padandemutande rezimlive.com rine nyaya yekuti komisheni inoona nezvekuchengetedza runyararo munyika yeNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC inoti nyaya yekushaya mari yakakwana yave kupa kuti itadze kuita basa rayo sezviri mubumbiro remutemo. Vanhu vakawanda munyika vanonzi vari kushora komisheni iyi vachiti haina meno uye iri kukundikana kuita basa. Bepa Naure Chronicle rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakapa magwaro ekushandisa minda kana kuti mapermits kwemakore makumi matanhatu kune vechidiki gumi kuinsiza kumateveleland south. Hurumende inoti iyi inzira yekusimudzira vechidiki. Vepanhau renewsday rine nyaya yekuti bato rezanu pf riri kutatarika kuwana vanhu vanouya kumisangano yaro. Izvi zvinonzi zvave kuita kuti rishandise madzishe nemasabhuku kumanikidza vanhu kuenda kumisangano iyi. Vakawanda vanonzi havasi kufara nemasarudzirwo evamiririri vachiti vakarambidzwa kuvhota musarudzo dzemaprimary dzebato. Iyo zvino yave nguva yenyu imi vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadi kwese kwamuri matimba nako matsadiwa ndidzire maudio anga apa ne vana veZimbabwe vana veZimbabwe ati zvipo kuvhutira atimbesa hurumende tsva zvana munanga gwezva tanoita nemagodi mafia anongoba goridhe ine ndaudi godi zvese zvichekwa zvenyika ndo vanokotora vachikutaiwa saka tionepo kuti tavhutira matsadiwa tisirane nechipati chisina kana hanya nevanhu tatenda matsadiwa musiri munyasha.
Ya, odi ndoda kuti muisidze kuvakuru vakuru chaichavo ekusisi ndomuvaudza kuti vaya vaya vaimbotungamira urongo wemadiaspora chichi vachisangana vachiyamura naJobbik muisangano wemadiaspora vachingosangana pamedhia vaya vaya ndonguva yavo yekutoti ko zvino manje vachitosangana nevadiaspora vachichiro vasingakwanisi kuenda kunovhota kumba vakwanise kuti munhu anokwanisa kuti munhu nemunhu afaunire musha wagoga une munhu ari kudiaspora saka uka munhu nemunhu akapromisa musha wa family yekwavo kuti mukaita izvi vanhu vabude kunovhota nemusi vachinoziva munhu wekuvhotera kuti nyika iende panana munhu wekudiaspora anenge atoparticipate ipapo saka odini kuva mutoisisa kwavari kuti nguva yavaimhanyamhanya ino ndonguva yekuti vamhanyamhanya vangoti zii yavachatohwikikana ndopavanofanirwa kuti vaite izvozvo manje kuti every diaspora akaparticipata achitaura kuti zivai pekuvhotera hai chero kwakanzwa nobirira hakuna nyobirigo
studio 7 ndinoona ramayo VOA sona ne VOA ndemene nautse chokwari muZimbabwe imomo havana kana sefa havana kana divi vari just neutral andinonzwa kuva nehope in my life nenyuzi zenyu hana give them a mave nana chunga nana wande munodani sapa vio hei studio 7. God bless you all. I love you.
Makadi henyuwa kuruwe studio 7 wanatono ntanunuka wande vese nevamwe vese nevateereri vestudio 7 nongo kutendai nebasa ramuri kutipa nekutiziisa zvose zviri kuitika munyika. Ndauyawo pano ndichiridza kuda kutaura kuti vamunangavo tinyarei tinyareiwo chokwadi kaona vanhu takanyarara kudai nemitemo yese yamakaisa yekuti hatifanhi kana kudemonstrata kunge maona kunge vanhu takapusa asi nenyaya yekuti makatijanyirira hatina kudoa chitarisai muone mukada kuzvitarisa kuvakuru vemajajisi vakadzosa malama vakamuti ngaadzoke pai pachigaro vachiraidza kuda kumushandisa kuda kumunyikidza kodzero dzevanhu kuda kumunyikidza kodzero dzevemaopposition party mukada kuzvitarisa kumakotsi uko ari kutoshanda akamirira zvese kuti zvese zviitike ari kukondirorwa naamalaba pasivai makaona amalaba vakadzoserwa tepu yavo yapera nekuti ndozvavakatodzosererwa izvozvo tikatarisa pamaerections atiri kuenda iwaya futi vakadzorerwa izvozvo kuti amalaba
dosa wakato jere ya kujone kubisa sari majaja ya amuru kuona warukupa zoom gine ma warukupa taura kuti mwosha ya kamiraso ya kamiraso wawuku ujua zutu wakambo taura wanu kutitiku ujua zutu na amala takuto zada uzwa basa rebiche ero chere kutitiku shandiri takawindi ipaba sakazakango mama nye sakuda kuti mwesa inda wana vota mwesa inda wana vota ya wachanisa Patrick usipi kutapota Atenda angu ndiri pajosa.
Makadi kwa samara resi ndofumu. Jokutenda enge nalu zuchu kwa dije mune kita. Imu anemu zimbago. Amba ito vota, kuhota tefe. Kika enda tese kuhota, izaru kie vize yende. Taneta. Ozo wanu kati, hee, bondi lo tenga. Petro zao zani tenge sandi, tenge sandi, tenge babodi. Wani yu waru tiboewa.
Makadini, wantono nuka wandi. Rambaye mshiti ipana oza kanaka. Mazwa uuse, nuda utawanya ya msurupa Emerson wa mnodi presidentu. Emerson anautanga kubawa na asi. Sato funduka ni guldi. Emerson wakatanga kare kubwa. Mkaba kare. Iyo unujizwa tuwaka pa msuru uchitima katengisa kuzambia. Saka nyaeze kubwa iti. Iya harisi agusi kubwa kwa hali. Nototi tulushanda. Saka nduwa mashandiro hake yao. Anopuruza wasingazizo anoita vachasunura vasati vasunura varegera radera
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei ne Studio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tokukurudzirai kuti mazwi enyu asarebesa kuitira kuti vakawanda vawane mukana wekuburitswa pamhepo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nevatungamiri vemaCongress vari kutarisirwa kutanga hurukuro mangwanani anhasi kuWhite House pamusoro pemuganhu wechikwereti sezvo nyika iri kuramba ichiswedera pedyo nepainofanirwa kugumira kukwereta pasina chibvumirano chiripo. Musangano uyu waifanira kunge wakaitwa nemusi wechishanu asi wakamiswa kuitira kuti hurukuro dzaiitwa nevashandi dzienderere mberi vakuru vehurumende neCongress vachitaura nesvondo vakati musangano wavo waive usati wapera. Mune zvemitambo tine nyaya yekuti vanoita zvemitambo vanonetsekana nenyaya yekutengeswa kwemitambo inonzi match fixing muchirungu. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vatambi vemitambo yakasiyana-siyana muZimbabwe vachitungamirwa nemutambi wetsiva ane mukurumbira Charles Manyuti vari kuyambira nyika kuti inofanira kusandura mabatiro ainoita vatambi kuti vasapinde mumiedzo yekutengeswa kwemitambo. Manyuchi anoti Zimbabwe inofarira kugadzisa zvakasimba nyaya dzemiripo yevatambi kana kuti vanotora nzira yakarasika.
Pane kuhwina kwekuzvitisa kuziva kudyiwa kwekuzvitisa futi vanhu vanovarikona ndaro vanogona kungotengesa nekuda kwokuti mumba hamuri kundipa zvikafu munotengesa ende kushanda nesimba vanoshanda nesimba bati pane pamwe pekuti unoshanda nesimba usingaoneki usingaapprecieti.
Kutengeswa kwemitambo idambudziko guru rapararira pasi rese nemhaka yekuwedzereka kwekubhejwa kwemitambo. Mugore ra2012 vamwe vatambi vechikwata chemaurias vakambomiswa basa vawanikwa vaine mhosva yekutengesa mitambo apo Zimbabwe yaishanya Asia. Asi mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission Muzvari Eleta Nengobasha vanoti vari kuita nepese pavanokwanisa kubatsira vatambi.
tinotenda kuna Michael Kariati nenyaya ya atipa. Sezo nguwa yedu ya pera regaiti terse msore na uza nasi. Bazire Financial Intelligence Unit RBZ rinoti arina umbowo wekutipane uori wakaitwa ni wakabatwa mumambure Al Jazeera. Mtungamiri wenyika ye Mozambique wa Filipe Nyusi wotarisiru wa kushika kuzimbabwe mangwana murwendo rwe mazuva matatu. Tabata shika kumagumu echirongwa cha nasi ndoku uone kaine mufaro. Ndini Evans Zininga ndoku siya imu ina Chris Gande achikupai na uze isindevele.